Asima Zimbabwe nzi tinotarisirawo zvinhu zvakanaka kuti nyika yedu yeZimbabwe ienderere mberi mumashure meharmonized elections akaitika musi waJuly. Tinoshuvira kuti munyika medu meZimbabwe ikonomi yedu improve, pave nemabasa, paregere kuramba paine unemployment yakadaro, uye tinoshuvirawo kuti every part, every sector economy improve. Zvinhu zvichiwanikwa, foreign currency ichiwanikwa, mari mumabhengi ichiwanikwa, maprize aregere kukwira sezvari kuita. Asi hatinyatsoona zvakanyanyisa kuti China kuti ine chinangwa chaicho chaicho chinyatsosimudzira Africa in general, then Zimbabwe in particular. Zvinonetsa.
Asika Dr. Ngwari, tinoona kuti iyo China iri kuramba kuti ukama hwayo neAfrica hausi hwekuti munhu atasvabere, kwete. Iri kuti iri kubatsira kusimudzira Africa, kwete kuremedza Africa nezvikwereti.
Kutaura kwavo regret imboona zvada kuita izvozvo, asi ndikuti mumashure maangu ari muAfrica munopinda muAfrica hatisatinyatsoona zvinonyatsobatika. Kunze kwokuti vanopinda vachinotora maminerals vachiisa kunyika dzavo, vachinovaka kunyika kwavo, yes, there's been employment yavanocreata or yet there, but machinese kazhinji kacho hatina confidence nawo on my behalf. Handina confidence nemachinese.
China neZimbabwe, Dr. Ngwari, dzine ukama kubvira munguva yehondo yechimurenga. Munofunga kuti imi pane chingachishanduka here nhasi?
Ndinotenda zvikuru kuti China yakabatsira zvichikwadi muliberation struggle for this country. Tinongotenda nanhasi, asi tingoti isu tinoda kuti wabude pachena kubatsira kwawo isu muZimbabwe munomu. Kana uchibatsira pachena, zvakanaka.